A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 18th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stubbe.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the 2015-2016 agricultural season.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and here's hoping that we find you well. And this is Studio 7 Live Talk, and tonight on Live Talk, we are talking about the 2015-2016 agricultural season.
Zimbabwe is struggling to pay for measures to cope with climate stresses and weather-related disasters. The monitoring activities of the Met Department are hampered by its outdated equipment. Its weather radars have not functioned for many, many years due to a shortage of funds.
The World Food Program, or WFP, says that drought is likely to damage harvests across southern Africa, from southern Angola to Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, and Namibia. The impact is looking particularly serious for Zimbabwe, where the economy has been struggling for years now, for close to a decade, and it is yet to recover from a catastrophic recession.
What are your views on this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
You can also send us a message on WhatsApp. Our number is 001-202-465-0318, or post a message on Twitter, Facebook, or email at studio7@voanews.com. Gibbs.
Yay, challenge and blessing.
Aiwa, in the square ang.
I'm waiting for it. Yay. So, Lambda School Manga Zulima, Pelas, I was just about to ask you Pasibid. Izulunya, Agula Luto, what was the to a plum tree? Une Izulel Mangalisayo, Elitate is in Lungomoya, Watunzima, Jaro Wafaban to Ababid. Kotoke, Omangalisa, Uti, and on his name, Zelizwe, Agula Zul. So, I want to say Mangalitika Bizulia, we are in. Sizule njalo ke aba UNICEF bekhuluma besithi lokho kucatha ngelithi kuyaba khona ukuthiwa iEl Nino kungani kuza ngenela abantwana abaningi 11 million abacaba ngelithi banga bakunkinga leyi ukuthi baswele ukudla kumbe begule kumbe bebe njeyana so ke ukhanya izulu lingabuya kakhulu eZimbabwe yilele elomoya omangalisayo kumbe lingabuyi zamchosa so lapha ungani kuyahlupa mfowethu sifuna ukuzithi uzulu uthini lapha bakhona khona ngale ngemakhaya. Yes, so nxalifuna ukungena kuhlelo khona manje nasi nombolo lifona kanye salifona la khona ngapho 001-202-619-2077. Yeye khona ngapho ke eMount Darwin khona phecholojo sikhuluma eGwanda eJaunda eTilbatsimu khona ngapho ke eBybridge ngenani khona manje kuhlelo lweLive Talk. Kunjalo mfowethu.
Onguka hamadzadiwa trauti tinzwe kubva kwamuri kuma TV mana ose nyika zvikuru sei imi varimi muchitudza kuti kunzvimbo kwamuri kwakamira sei tirikunzwa kuti mvura inenge yatinonokei kunaya kunyangwa hazvo kune dzimwe nzvimbo yakati nayei pano nepapo asi zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka kana kuti ndo climate change iri kutaurwa iyoyi. Gibbs, I think we have our first guest and is an agriculturalist, Mr. Roger Mpande. Mr. Mpande, good evening.
Good evening.
And
thanks. How are you?
We are doing great, and thanks for joining us this evening.
Thank you.
Gibbs, you can start the ball rolling.
Yes, Mr. Mpande, we are told that the weather is not favoring Zimbabwe this time around. We know that the rain season should have set in by now. So tell us a bit, what is going on? You know, I know that you are one of the top agriculturalists in Zimbabwe. What are you observing on the ground there?
No, the situation is quite serious. I recall when I used to work for the Ministry of Agriculture some 30 years ago, we used to say the 21st of October is the start of the season. Mm-hmm. And now we are now well towards the 24th of November, and we still don't have what would say agricultural rains. So it's quite bad, and the results in terms of water, certain areas have dried up. You recall our electricity situation in terms of those who have irrigation. There's a problem also. I was just looking at the television cast about some other estates where they are going to replant maize mm-hmm. under irrigation because there was a power cut. So it's a number of problems that we are facing, but mainly being that of climate change, I suppose.
Vampandi tichiuyawo kune vamwe varimi tiri kunzwa sekutaura kwamaita kuti mvura inenge yatinonoke kuuya zvii zvavangaite kuti vanhonge-nhongewo zvekuti vange vachidya imbeu dzipi dzamungatarisire kuti dzirimwe
ndinofunga hatingadzokorore togara tichitaura nemakore nemakore kuti mbesa dzakaita semapfunde especially kuma areas kwakungori kwakangooma kunana matebelelendi masvingo partly maareas iwayo pane mbeu dzinokwanisa kunge dzichisvika pane mbesawo futi vinhu dzechibage dzine mazuva mashoma kuti dzidzike sedzikohweke so we need to look at those crops idzodzo and renting through kuti tingakwanisa here kuwana mbeu kana tine mbeu yendimi yemacrops iwayo kune mama areas kune mvura at least if we could try kuti kana pane irrigation kana pane mvura ioption yatingakwanisa kunyanyaarisira iyoyo yekuti tingovopiridzawo zvishomanana zvinenge zviripo zvokuti vanhu vanokwanisa kuraramo vachidya
aiwa tinotenda vamupande rambai zvenyu makabata Gibbs I think we are being joined by our second guest president of the Zimbabwe Commercial Farmers Union Mr. Wanda Chabikwa Mr. Chabikwa good evening
how are you
we are doing great and thanks for joining us
okay welcome
Mr. Chabikwa, just briefly, tell us about financing the country's agriculture. Would you say banks have been forthcoming in assisting the farmers?
Yeah, no. Financing for agriculture is one of our major challenges. Our financial service sector, which is our banks, are not quite coming out to support farming this season. Because this season, they've generally, ever since we realized finance to agriculture has been a very big challenge. They tell us, we understand as well, that they are looking at agriculture or farming is a very high risk business to lend money to. The risks they look at one, the droughts that are now recurring almost every time, droughts that are induced by climate change. They also look at our uncompetitiveness in terms of cost of production. We are looking at profitability of farming. Farming is not quite profitable hence we're seeing our colleagues in the banking sector not quite willing to finance agriculture, which is very unfortunate because agriculture in Zimbabwe is the backbone of the economy, and agriculture coughs. If it coughs, every other sector will catch that cough.
Thank you so much, Mr. Chabikwa, for those of you who are just joining us. Good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the 2015-2016 agricultural season. Gibbs.
Yeah, Baba Mpande, mbwe kwe kunapo ngitike, njongo baso kupuzile kanga ukutizululine enda wadisi nengze Zimbabwe. Po kungatua nge ngabalimi, nga kutili ngapo, kufafaze nganye kusuwa nezilandilayo. Benze ina abantu kuna ngali Zimbabwe.
Uyazunzima ukuthi ungathini ngokuthi kathi izulu lakhona nxa sikhangelelayo alikakhanyisi. And xa sesibona we've lost nxenye 1 month for me normal lokhu zini ukuthi ngabe ngo-October at least abalimi ngabe sebelimile sokuhlanyeliwe. But I would advise ukuthi laba abantu abalamanzi nxa kunamanzi akufanisekayo ukuthi na bangalima nje okuyindana okuncane ukwenzela ukuthi bazize something. But I think inyawuthi nabanye abalokhuzela ezinye inhlanyelelezi ezingalokhuzalezi I think it would be better ukuthi abalimi bakhangele konokho kunokuthi bazame indimo ezinjengeambanye lakhumuvukumuvu. It would be better ukuthi bakhangelisise kuma-crops khonapho ukuthi anama-varieties ashota iwaphi. Namanzi, nxa kunamanzi, kodwa kuyukuthi nxa kunamanzi bethele la bengasebenzisa amagetsi, ukuthi amagetsi lawo vele ukhanya ngathi akusangeneki khonapho emagetsini.
Ye, ubambe khonapho ungayikatshana Baba Mpande. So is encouraging farmers to actually grow some short variety crops, especially if the rains delay further, you know.
Todzoka kwamuri vachabikwa tichitaura iyo nyaya yemamiriro akaita zvinhu mwaka uno wekurima. Pane dzimwe nzvimbo here dzamambonzwawo kuti mvura inenge yakati naei zviri nani kana kuti zvimwe chete kwese kwese?
Mvura kubvira pakupera kusonera mvura iyi kune nzvimbo dzayakati naye nayei kunyanya dziri kumabvira zuva kwana Chimani Mani Chipinge uko nezuro yakazopindiwo mana Chivhumo nhasi nemubhitisiwo asi hakuchiri kutanga haisati yavharira kwese asi denga mamiriro arikaita izvozvi iri kuratidza kuti muri mudenga mune mvura saka rikaitira kuti svondero rinori tinogona kunge taasanganisa nyika yese asi pari zvino nzvimbo dzawana mvura ishoma shoma chaizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Tine mumwe murimi ari parunhare kubva kwamurehwa uko. Makadi munoitwa vaanimi?
Samatinhari. Samatinhari.
Samatinhari.
Yes.
Okay. Yes. Vama Samatinhari.
Yes.
Tiudzewo kuti zvinhu zvakamira sei kwamurehwa?
Kwamurehwa mvura hakuna. Izvo zvichiri kushitika mombe dzaakufa. Zuva racho riri kupisa zvakaomarara zvekuti kuti tirime hatisakwanise mombe hadzisina simba hadzisina chikafu chekudya ichisi racho matoro hatina kutotibvona tinenge tageza toita mijeso toikosha zvakare tonga kana kubika ndo situation iri kuno kwamurehwa.
Saka kana muchiti mombe dzakufawo nekushaya chikafu, pane vamwe vari kutengesa here uye vari kudzitengesa mari?
Zvavari kutaura mabhuku vacho vari kuuya vari kudzitenga nema150.
Ai, asi mune muchifanira kudzitengesa mari?
$600 to $800
Dzadzika kusvika pa150. Ya, ndinoti hambotaura nyaya iyoyi navachabikwa varipo vekuZimbabwe Commercial Farmers Union vachiratidzawo kushushikana nenyaya iyoyi yekuti kuvarimi zvinenge zvisina kumira zvakanaka tichitarisa zvipfuyo zvavo. Asi
zvakare vanhu vari kuwara nezvara nekuti kune kakambani kakambouya kakabira vanhu mari. Zvino vanhu ndobva vatadza kupinda mumunda, mvura dzayanaya, vanhu vatina mbeu, vatina fetiraiza. Saka vanhu ndobva vatadza kurima. Saka inzara yega yega kuno. Tikaenda kuna vamabe tikavaudza that situation, vakatiudza kuti hamene zvenyu.
Zvavaita hamene zvenyu inyanga iri nyaya yechi yekambani here kana kuti yekuti hamuna zvekurimisa?
Takajoina kambani yaine logo yezanup yezilash joint venture with ZANP of Youth League.
Okay. Ine vamwe vakazombosungwa.
Yatitorera mari. Yakatorera mari dzakawanda takatotengesa mombe kuti tijoine that scheme. After joining that scheme hatina kuzowana mainputs yedu. Kutaura kudai se tiri mudzara isingaite tikutokona nehacha kutaura sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru vasamati mari nekupinda muchirongwa chedu. Tinotenda zvikuru. I think there's a crisis here. That's in Murewa. And like I said earlier on, I spoke to Mr. Chabikwa before we went on air, and we talked about this problem that, you know, there are no cattle feeds at the moment, and farmers are now being forced to sell their cattle for $150, you know. And under normal circumstances, it should be $600. So you can tell that this is a growing crisis, Gibbs.
Mr. Mpande, this is a very big crisis. So what should farmers do, Mr. Mpande, when it comes to cattle, you know?
I think in terms of preparation for the past, I think, 10 years, we've had this serious problem of livestock. And I suppose There are many ways, although they might not be cheap, but in terms of your hay, your grass, and what, at least you should have some reserves of some sort each and every year. I know, for instance, that Murewa is not a very good in terms of areas for livestock in terms of the grasses, but in certain areas in the country, I think we should be able to get hay and any other likely feedstock, at least to support the livestock up to most probably December, January, where we are likely to have something to graze. But yes, I understand it is a problem, and it's difficult to actually see how ultimately we can resolve that. That needs to be looked at, especially even from the policy level, in terms of extension. What is it that can be done? There's very little that we've talked about in terms of response framework.
Regai tiuye kwamuri vachabikwa. Muri kukurudzira kuti varimi vaite sei nenyaya yemombe idzi? Tiri kuona kuti vari kuti chikafu hakuna, vamwe vanga vachimbogunun'unawo kuti vanhu vari kuita basa rekupisa bundo zvekuti mombe dzinoshaya chekudya. Poitwa sei pane varimi vanenge vaine mombe dzakawanda?
Chokutanga ndoda kuti ndikudze varimi. Varimi isu tiri kuzvipisira bundo. Nyaya yekupisa uku tanyanya gatine watino nongeza chikuru 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 nongeza kwa tisi suwari ini tuweza mtu sora ini ndo chikafu che mwombe zedu kumaruwa mwombe zaje zoto ndo zoti pa kutitipanto kutita zori nita ndo zoti pa manyo wa mfuze ndo zatino kama ndo zatino zotenge chao kutuwane maari tufana kutiti wa mwari mchimwari panyaye kutisa uswai kana mugzawa anda kusina chikafu mwararino wandere kuti ngari tenge se zine pane kuti dzizofa tenge se zine tione mari yekuti ana mangu abasa asi kuti dambu dzikana taura yandu yakarwa kufune murimi wakwamuri waura mitengo yacho iyo zvandiotarisira zvinofanira kuzviitika apa isisu nebazi rehurumende elaso kuti development section APD kumutsiridza mamariketi atana tinawo kare aye mamariketi hakuna paasiri ukabvunza pamwe pamuri vaa vanokudza kuti pamukarakati pane mapene patirika hombe hakuna nzvimbo isina tikakwanisa kuti tidzosere mariketi yovayaya kuti vanhu vanouya vachikwikwidzana kutengesa kutenga mombe vaLPG ava ndo vanogeta mombe inoziva vachipa magreza adzo negrede yepasi pasi inoona mari yepasi tikadzosera musika iyoyo womombe uye zvakaita kuti uitwe makara vaishanda iroro yanhasi rinokosha chaizvo then varimi zvaanani akombesa mombe yakati vano mutengo wakanaka izvozvi zvizvinoita kuti ndivati tengesai dzimwe kupa munhu kuti mutengo wacho haina kumuya zvakanaka ehe
aiwa tinotenda zvikuru what Mr. Chabikwa is calling for is for better organization by farmers themselves you know, revive their own markets, you know, so that they can at least do something like an auction because the prices are just too low, you know.
Okay.
And tinemwe mutereri mukoma Patrick Chapata ku South Africa makadi
tofara makadi zvino pa studio 7
aiwa isu tiri nani makatumira mbeu here kumusha mukoma Patrick
hatisati tatumira but tirikumbozama kumbotsvake mari kuti kuweza kuti mbeu yacho inotonetsa kuno rimwe mhunga kwedu izvi
imi munobva nechekupi
pabechinafbridgeambo
saka munorima mhunga
torime mhunga nemafunde because chibage haakutotamba nenguva
chibage hachisi kuita
chitomboita zvachose
aiwa saka
yangu
taura henyu
ndaachida kuti ndikudzire vachabikwa ava kuti havana dzimwe nzira dzavanokwanisa kuita here pakuti vabatsire mafamasi especially ava vari kudziva kutengesa mombe mabhucha yakutenga mombe from 800 yakutengeswa ne150 ndikuona kuti nyaya iyi zvakangofana nekuti pakutorya chemupfupi nekureba kutora advantage yekuti iwo hauna chiunu saka iwo mombe yako iwo kana vasikadi gara nayo deo kuti vaikwanisa kuisa maprice controls kana kuti vanokwanisa kuti vabatsire vanhu ivo vakavatsvagira mamaketi ekutengesa mombe zvaazvirinani nekuti webhucha uyo yakatenga ne150 nyama yake haizombofi yakachipa nekuda kuti nyama yatengwa ne150 zvichimizi akutoita mari yakawanda pamombe iyeyo yatenga ne150
asi manzwa kazvambotaurwa navachabikwa panyaya iyoyo
zvakafanana futi neforya handiti munoona fodya iyi vanhu vanofinanza kuti varime fodya vafinanza kuti varime fodya fodya iyai painoibva mutengo wainozotengwa naye wacho hauzobatsiri because iri ndirimutya iri kuno kusouth africa tomboitakurawo fodya iyeyo tichiendesa kunonzi kuvat british american tobacco iya vanhu vaa vanotenga mazimbabweans vanotenga nemutengo wakateerera wasikatomboiti asi nekuda kuti murimi ina ofisheni haangagari naye fodya iyaya asikaitengesa anopedzisira angochekeresa fodya iyaya ivo vakuzonoita futi kuti mari futi kuvat inotengeswa nemutengo uri pamusoro zvakafanana kuti vakungodya futi chemupfupi nekureba saka paida kuti iye vana vachabikwa vaitezano kuti vasindise mamaketsi kana kuti vatsvagire vanhu mamaketsi akanaka than pamabreak markets ari kuitwa iwo kuti vanhu vacho iwo unenge wasenza gore rese asi chabuda chacho hapana nekuda kuti fodya icho inotengwa nemutengo wapasi pasi
aiwa handingakumire iripo vachabikwa muri kunzwa zviri kutaurwa nemuteereri
ndikuzinzwa chaizvo
Andiri munoona maitira zvese. Saka uyu anorimo achangoramba ari murombo. Vangofanira kungosenzera umwe munhu. Iye mari yacho yaanenge yafainenza kuti azoidzorera futi ava hatongokwanisi kuidzorera. Nokuti purivhe yacho yaanotengerwa fodya yake inenge isingatokwani pamari yayakapiwa yacho kuti adzorere.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Patrick nekupinda muchirongwa chedu.
Ndatenda zvikuru ifirst time yekufona pastudio 7.
Aiwa, chirongwa ndechenyu. Tinofara zvikuru kana muchinge mafona, especially vari vanhu vanyowani kuti tinzwewo mamwe mazana.
Kozouya pamairrigation tosimbofona neirrigation yepazvichinazi. Nyamwe saiwo kunyamboita mvura makanzori inenge yakukundikana kuti itonzwe mvura kuisa maeka umu, zvokuti maeka iwo akasarimwa. Vanhu vari panze kwemaeka vanofane nzara. Saka paida kuti vanachadigwa vanofamba mumakanzuro vachikurudzirira kuti mvura ifambe nemazvo semafambiro aiita kudhara papasikaiti nzara airimwa nzungu every season. Manjezvi unoona kuti maeka anenge akangorara asina kana chuni kuda kuti mvura yacho kuna kusina, asi irwurwisi ruchierera.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma wangu mukoma Patrick. Tinotenda zvikuru. Of course, Patrick is in South Africa, and obviously the first question is, are you sending money home? You know, that's how we have always survived as Zimbabweans, right? If you are in the city, you have to send money home to buy inputs. And you say that, of course,
I am sending every month, but that money is for food only.
Oh. Unfortunately, of course, there are challenges. At least, I know. thank you so much. Thank you so much, Patrick. So, of course, that's what we need people to do, to at least send money. Kwete kuti hanzi tohumwa isu nherera imi vano vabereki muchitumira mari kumusha.
And charity begins at home. What have you done?
No, I always do that.
Oh, good, great. So sike sizwe silombazo moyo osekwanda. Baba moyo, ungauchona njani? Baba moyo, kuna wape kwanda, uchona njani baba?
Ibe.
Ye, kunjani kwanda?
Hey, nangalia chisa ndota, kula mtuente.
Ye, ungapuwa mkwana kuna?
Western Mall ngapha.
Western Mall. So kuomile kerekere kunapa.
Ah, namtsadike la chisa libutshwani kodwa kuyachisa.
Bathini abaqondisa abantu umethi abavela kuhulumende. Ubalitshela besithini nxa kuchisa kunje.
Atheru dismele sleeping out la mabili kodwa. Vele kuzima ukuzenza zwele izinto.
Kokuzima kwini nyawazi testen more kuze kuye dambasho kwenkaje endaweni ezinjalo tuzana lakini khonapho kuvele akulinywa kangako khona kukhuluma ngakho indaba abantu bengathandi ukukwenza kona
leyo into ekuthi abantu vele
ifoni yakho ye ifoni yakho ngazani iyo sidliwa zinyoni lapha singazi ukuthi indaba ingane yakhayisa
inyoni zakhona noma zingekho ungazele imintaaima
ye woti uchete kancane ke moyo cheta mbija nopongo kuti nje ye nyakuzwa mbijana qhubeka ngizwo hayi woti sikufonele moyo siyakufonela katesi ifoni wazani ibanjwa lilango woti siyakufonela kulapho sibe ye so Mr. Moyo was actually alluding to the fact that, you know, in places like when they don't plant sorghum and millet and other kind of, you know, small grains. Because it's not that tradition, you know.
Unfortunately for our radio listeners, it ends here. But the good news is we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. Mr. Chabikwa and Mr. Mpande, please do stay on the line. This is Blessing Zulu.
Adam Kip Stube saying, if you wish to join the show right now, here is our number, 001-202-619-2077. Stay tuned.